Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu Chivabvu 3 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari nhengo yeCCC vaJob Scala vabatwa nemhosva yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare. VeZANUPF voramba kuti vari kushandisa matare sembato kumbunyikidza vanopikisa mushure mekubatwa kwavaScala nemhosva. Tine hurukuro nemagweta avasimba chikore nemudzimai wavari kurambana naye amai Bona Mugabe chikore. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vabatwa nemhosva yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare panyaya yekupambwa nekuzopondwa kwenhengo yebato ravo Residents Coalition for Change muzvare More Blessing Allen. VaScala vanzi vabhadhare faindi asi havasi kuzobuda havo mujeri iye zvino sezvo vachiine dzimwe mhosva dzavari kupomerwa. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongo wedare raMajor Street, amai Marehwa naZvogofa vati VaScala vakavhiringidza mapurisa kuita basa ravo. Pavanonzi vakaburitsa vhidhiyo vachiti muzvare Blessing Alley vakanga vapambwa nenhengo dzeZANUPF, kunyange hazvo pakazobatwa vapayas Jamba Mukandi avo vanofungidzirwa kuti inhengo yeZANUPF avo vakatobvuma mhosva iyi mumatare. Amai Gofa vati izvi zvakakonzera kuti mapurisa atambise nguva achitsvaga vanhu vasirivo vakapara mhosva yekupamba nekuponda muzvare Ali. Mutongi wedare ati mushure mekutarisa kuti VaScala vave nemwedzi gumi neumwe vari mujeri aona zvakakodzera kuti vabhadhare faindi yemadhora $600 kana kuti vogara mujeri kwemwedzi mitanhatu. Vachikumbira dare kuti varerutsirwe pamutongo mushure mekubatwa nemhosva. VaScala pachavo vaudza dare kuti vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, vakati havasi kurwadziwa kuti vakatora danho rekumirira mhuri yemufi vachiti munyika mune udzvanyiriri hwakakomba. Rimwe remagweta avaScala vaHarrison Ngomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Zvaitika mudare ndezvekuti VaScala tisati taenda kunodya chikafu chemasikati vabatwa nemhosva yekuobstructing the course of justice. Atazodzoka masikati pano for sentence vabva vapuwa fine ye $600 kuAmerica. Vanofanira kubhadhara nomusi wa 5 May 2023. Kana vakatadza kuita izvozvo vachagara mutirongo kwemwedzi inokwana kuita mitatu.
Vankomo vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Chokutanga ndechekuti tanzi tikwidze nyaya iyi kuda matare makuru High Court nokuti VaScala havasi kubvumirana nekubatwa nemhosva kwavaitwa. Chokutanga chechipiri nemutongo wacho uriko, vane chivimbo chokuti dare repamusoro rakaitongorora nyaya iyi rinogona kusvika paconclusion yakasiyana neiyi.
Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalo Siziva vati havasi kufara nekubatwa kwaita VaScala nemhosva.
Dambudziko rinofanira kugadziriswa. Takataura nyaya yemareforms and one of the reforms zatinotarisira mareforms anofambirana nenyaya dzemafreedom of people. Honorable VaScala hana mhosva kuti tiwane koti chitaura kuti iyo VaScala evidence yese vakasubmita haishandi, uye koti chiratidza kuti iri kufara neevidence yabva kustate, iyo state ichitaura kuti yakasiya zvanga zvanga vachitarisa vachifollowa zvanga zvataura naHonorable VaScala.
Asi vanokokera nhengo dzeZANUPF mudare reparamende vapupuraito garepi vanoti matare anoshanda akazvimirira.
Munhu wapara mhosva unongoferefetwa kana hawa nikuwa ni mosha unosungwa, kana hawa nikuwa asina unungusungu. Saka kuferevetwa munuwese unuguna kuferevetwa, kunyangu yuwa ndikutawa na epano unuguna kuferevetwa. Asika na waka ngoche na waka chena vandu tumshonga wabati pasina ronda.
Vasikala vasiku zobuda mjeri kunyange vanziva badare faindi nasi sezwa chine zimwe nyaya ziru matare varuku pomeru wa mosho yekunzi vaka kuru zira veru jinji kuita zomiri jonga mshuro mepuwa mbuka kwa mjare ali varuku pomeru imwe mosho yekunzi vaka kuru zira veru jinji kurati zira zine miri jonga mna 2020 vajitsi gira kurati zira kwa kanga kwa sheve zeru wanesanga nore July 31st movement rinotunga miru wanava Jacob Ngari Vume au vakato ngeru kugara mjeri kwa makore matatu mshuro mekubatu wane mosho imwe cheteyo. Nakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mumashoko avo pazuva rekucherechedza mabasa anoitwa nevatori venhau, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushishikana zvikuru nezviri kuitika munyaya dzekutorwa kwenhau zvichiteera zvakaburitswa nebazi resangano ravo reUNESCO kuti gore rapera chete vatori venhau makumi masere nevatanhatu kana kuti 86 vakaurayiwa pasi rose. Gore rino, sangano reReporters Without Borders rinoti vatori venhau vanomwe vatourayiwa. MuZimbabwe kunyange musina mutori wenhau aurayiwa, vatori venhau nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti mune mitemo yakawanda inokanganisa vatori venhau kuita basa ravo, uye vamwe vachirohwa sezvakaitwa Tawanda Muchehiwa, muzukuru wemukuru webepanhau repadande mutande reZim Life, uye kusungwa kwemutori wenhau opo uchingono nevamwe. Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kumashoko, amai Monica Mutsvangwa vari kuti vari kuvandudza zvinhu.
Second Republic ine chishuo chekuti munhu wese munyika akwanise kuwana nhau pese paari pasina kumbunyikidzwa. Kuti chishuo ichi chizadzikiswe, hurumende yakapa mareziness anosvika 14 kuma community radio stations anoparura ari munharaunda dzekumaruwa. Akapa zvakare 6 atinoti macommercial television stations anoparura pazvivhitivhiti nyika yose.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzekufambiswa kwemashoko kwakasununguka reMedia Institute of Southern Africa vatavani moyo vati muZimbabwe gore ra2022 vatori venhau vanodarika makumi matatu vakasangana netsaona dzakasiyana-siyana vachiita basa ravo vachiti huwandu hunotyisa.
Gore rapfuura ra2022 takange tichiona kuti vatapi venhau vakaiswa parumananzombe, vakange vachirohwa, vachimbunyikidzwa, vachisungwa.
Mumwe akashungurudzwa nemapurisa kuchitungwiza ndiBlessed Muhlanga weAlpha Media Holdings.
Sangana nematambudziko anosanganidza kusungwa ndiri pabasa, anosanganidza kurohwa nemapurisa. Ndichitarisa makura pfuura ndofunga ndasungwa kanokwana ka 4.
Muzvare chengeto chidzi avo vakashungurudzwawo vari kuchitungwiza vanoti vatori venhau vechikadzi vanosangana nematambudziko akawanda zvichienzaniswa nevanhurume.
Vanonyanyosangana nematambudziko akawanda kudarika vatori venhau vanhurume, nekuti mukufamba kwatinoita dzimwe nguva unototyisidzirwa uri pabasa rako, zvinova zvinotidzosera kumashure.
Mumwe mutori wenhau weStudio 7 Godwin Mangudya akashungurudzwawo paitwa musangano nebato reZANU-PF. Mapato maviri aya akakumbira ruregerero. Vamoyo vati kuwanda kwevatori venhau vakashungurudzwa uku kunovatyisa, kunyanya nyika yakatarisana nesarudzo. Vatiwo muSADC nyika ina dziri kutarisirwa kuita sarudzo gore rino, vachiti panyika idzi nhatu dzacho dzine mukurumbira wokushungurudza vatori venhau pamwe nekudzima madande mutande zvinokanganisa kufambiswa kwemashoko zvakanaka dzinova Democratic Republic of Congo, Zimbabwe neEswatini. Vamwe vatori venhau vari kushorawo mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nekunyora kwavanonzi vakaita paTwitter vachityityidzira vatori venhau kuti vasanyora zvouori hunonzi hwaifushunurwa neAl Jazeera waibata umtungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa nemhuri yavo. Tsika yakadai yashorwa nemurongo wemabasa muZimbabwe National Editors Forum vanjabulo Ncube.
Zvetirikuona kuti kune vanhu varuhurumende varushidzira majournalists.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti mitemo yakaita seCriminal Law Codification and Reform Act inokanganisa vatori venhau zvikuru chikamu 33. Sangano iri riri kushora kuda kuvandudzwa kwemutemo uyu zvakare kuti paitwe iri kunzi Patriotic Bill. Kuda kudzikwa kwemutemo wePrivate Voluntary Organization Act kunonziwo kunokanganisa vatori venhau kuita basa ravo. Sangano revatori venhau remisa Zimbabwe rinoti kunyange zvichifadza kuti mimwe mitemo inotyora kodzero dzevatori venhau yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act aipa yakabviswa, kudzikwa kweimwe yakaita seCyber and Data Protection Act kunoratidza kudzokera kumashure. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa musi wa3 chivabvu gore negore uye kwava nemakore makumi matatu zuva iri richipembererwa.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda munyika varatidzika kukatyamadzwa neupfumi hunonzi huna amai Bona Mugabe Chikore, mwanasikana wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemurume wavari kurambana naye vaSimba Chikore. Mumapepa aendeswa kudare repamusoro nemagweta avaChikore, vaviri ava vanonzi vane mapurazi makumi maviri nerimwe, dzimba kunogara mbozha dzinosvika makumi maviri neshanu, imwe imba inonzi inotoita mansion chaiyo kuDubai, zvikakarara zvemotokari inova midziyo inonzi ikabatanidzwa inokwanisa kusvika kumabhiriyoni emadhora ekuAmerica. Mitemo yehurumende haibvumidze munhu kuti aite mapurazi akawanda, asi vachinyora padandemutande ravo reTwitter, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vati mapurazi haasi emunhu asi kuti ivhu rose riri pasi pehurumende. Nekudaro vashora vanhu vari kuti mapurazi aya ndeye vaviri ava asiri ehurumende. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta ramai Bona Mugabe vaRogers Matsikidze.
Muhunzo wenyu ndichangobata zvisiri technically zviri mukati nenyaya zvinomirira kutongwa nevatongi. Nyaya iripo ndeyekuti isusu zvataita tafaila inonzi counter claim.
Izvi zvinorevei?
Kureva kuti taisa mapepa edu anotaridza kuti tinoda kuti nyaya yekurambana nedzevana dzitongwe pamwe chete nenyaya dzezvekugovana kwezvinhu. Saka ndosaka taisa inonzi counter claim. Mukaunda claim imomo muchiva nezvinhu zvemukadzi nezvakawanikwa nemurume nemukadzi vari pamwe chete zviri mumazita avo, zvinova izvo zviri kudiwa kuti zvigovamwe zvakaenzana nemukomana.
Asi tiri kunzwawo kuti zvimwe zvinhu zvaiswa apa hazvina kuwanikwa vapinda muwanano, asi zvinenge zvinhu zvemudzimai. Tiri kunzwawo magweta achidaro. Ichokwadi here, zviri kufamba sei?
Izvozvo zvinozoonekwa nedare ndo rinozotonga rotsanangura kuti ndizvo here zviri kutaurwa. Pari zvino ndingangoti ndoo zvandinobvumidzwa kutaura neclaendi yangu. Zvizhinji zvichaonekwa mudare sezvo kuchine mapepa akawanda chaizvo achaiswa mudare imomo, achiiswa umbowo zvinhu zvakasiyana siyana zvisati zvavamo. Tatenda.
Iro ranga riri gweta ramai Bona Mugabe Chikore vaRogers Matsikidze vachitaura vari parunare muHarare. sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo gweta rava Simba Chikore vafungai chimwa murombe
vakwanisa kutambira mashoko akatine murume wavo vachikore vachitsananguva zvavari kudavo sezvo iri nyaya iri pakati maatare edzimhosva hatina zvizvinhu zvatingataura asi inengoda kutenda kana kugamusira tina kudata vavo pamutemo maichikore vane matsamba vanenge vachitarisira zvavanopindirawo anova matsamba togadzirisa
taona zvimwe zvakawanda wanda zvavari kunzi vanazvo ichokwadi here ichi kana kuti inyaya yamuri kuziya navo
yangoti zvizhinji zvichabuda pamatsamba tanyora kare asi pane simo dzamunotoziva nemo zvipo zvinototaura chokwadi kuti handi zvinhu zvinozikana usio zvakaziira asi handitsanangure kuti mashoko mazhinji enyaya iyi kungari padamberedare zvichabuda pamashoko atapindura namaichiko.
Saka kana mati mapuwa mapepa mune mazuva mangani ekuti munge mapindura?
Mazuva anoita gumi nofanira kunge taendesawo mhinduro yamaichikore nakare.
Tine urombo vafungai chimwa murombe igweta ramaichikore uye vamatsikidze ndivo gweta rava Simba Chikore. Kuti tizewo nyaya iyi tabatawo vamwe vanoona nenyaya dzekurwisa uori vachishanda nesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba.
Zvinokashamadza kuti munhu umwe chete anoita propati yakadaro kana kuti murume chiinda propati yakadaro hatisina muziva kuti vakamboshanda kuti kwava vakambobayirwa uchitupa vachishanda apo vane vezimbabwe vachitambura ndivo zvinotaridza kuti zvinhu zvedu hazina kumira zvakanaka munyika nenyaya dzeuori hapana mumwe kwavakamboshanda vanhu ivavavo saka vanenge vachinyibira kuti zvinhu vezimbabwe kuti hamuri kushanda nesimba hamutiri kushanda nesimba asi vachibira nyika ipfuma yenyika yese yatirikuona iyoyo yakubuda pachena
asika vachikore vari kuti ivo vakashanda vari kuita zvemigodhi uye vaitumwa-tumwawo nevaive mutungamiri wenyika varobert mugabe vakaunganidza upfumu vari muwanano
nyange munhu ukashanda munhu wese muzimbabwe ari kushanda zvakaomarara chaizvo kuti vae vese chikafu patafura asi mashandiro iwayo hazvimboiti kuti munhu unge uine upfumi hwakawanda zvakadaro mushandiro uyu nyange upfumi kwacho ikokoko unenge uchibhadhirwa mari vanhu vaingopuwa zvinhu zvaingobvutwa kune vamwe vanhu saka nhasi uno zvazobuda pachena kuti vanhu vezimbabwe vadii vaonewo vakuru vakati chine mani munje hazvifambisi chinoda kuti vanhu mavara acho vazoonekwa havozviona manje kuti vanhu vazhinji teikunzi shandai nesimba shandai nesimba but ivo havashandi nesimba kungomuora usvisu hwenyika
pari kunzi vane mapurazi anosvika iwo makumi maviri nerimwe chete zvinhu zviri kukushamisa iwo here izvi
zvishamisiba izvi nokuti vakuru vakuru vezvimatendero zvenyika iva vane upfumi hunosemesa iye zvenyango kanzi kukaitwa ongororo yekuti vanhu vane minda nengani inongoitwa kune vamwe vanhu vepasi pasi ava asi kuti ivo vanokwanisa kunge vatori neminda muprovhinsi yega yega kana kuti mudistrict yega yega anenge vanenge vaine minda yakafanana nei kakuti upfumi hwevhu mumanzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika saka izvi hazvishamisidzi.
VaAlois Chaumba vanoona nezvenyaya dzeuori vachishanda nesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vanga vari parunare muHarare. Mumwe mukuru mukuru musangano reUnited Nations munyaya dzekubatsira nechikafu kana kuti United Nations Emergency Relief Coordinator vaMartin Griffiths vasvika kuPort Sudan muSudan umo mune hondo nhasi kuti vasimbaradze nyaya yekuti sangano ravo rakazvipira kubatsira vanhu vari munyika iyi vanosvika mamiriyoni gumi nemashanu vatarisana nenzara. Vanhu vakawanda vanonzi vaenda kunopotera kunzvimbo iyi vachitisa hondo muguta guru reKhartoum kunyanya. Vanhu mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 550 vanonzi vafa muhondo iyi uye vamwe zviuru zvina nemazana mapfumbamwe vakuvara kubva zvatanga hondo musi wa15 mwedzi wapera. Sudan iri kutungamirwa na General Abdel Fattah al-Burhani avo vari kurwisana nechikwata chakavapandukira cheRapid Support Forces kana kuti RSF. RSF inotungamirwa na General Mohamed Hamdan Dagalo uye yaimbonzi Janjaweed yakaumbwawo nevaive mutungamiri wenyika iyi vakazopirigurwa nemauto vaOmar al-Bashir. Asi zvikwata izvi zvakambobatana kuti zvikwata chikwata chiri kutungamira hurumende iko zvino nechikwata chiri kuirwisa zvakambobatana kuti zvipidigure hurumende yava al-Bashir zvisati zvatanga kurwisana. Muguziya nezvenyaya iyi Marvelous Mchanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaItai Zimunya.
Nyaya iri kuSudan inyaya inosuwisa zvikuru nekuti vanoona nevapoteri pasi rose veUnited Nations Refugee Agency vari kuti ivo kungatosvika zviro zvisere zvavanhu vemuSudan kunyanyanya madzimai nevana vatotiza vachinotsvaga upoteri kunyika dzakapoteredza kunyanyanyanya kuEgypt. Vamwe vacho vanenge vachitiza vachingonogara kumwe kwavanenge vachigara muSudan imomo asi vatidza dzimba dzavo nezvipfuyo zvavo zvichireva izvo kuti kana vanenge vachienda kuzvikoro kana kuma basa vatoregedza nenyaya yekurwisana kuri kuitika panyaya dzemauto maviri vemilitia forces nemauto eSudan People's Liberation Army. Matambudziko ari kuitika muSudan ndeyekuti vanorwisana ava vakanga vapuwa kuhomedzo kana kuti chikumbiro chekuti vamise kurwisana vaende kuguta guru reKenya vanogara pasi vachitaurirana, asi zviri kuonekwa sokuti zviri kukona nokuti vose vaita machongwe vari kurwira ugaro hwekuti achatonga Sudan kuenda kumberi ndeupi.
Chii chingaitwe nemasangano epasi rose mukupedza gakava iri?
Dzidziso yatinayo ndeyekuti mugore ra2019 vaimbova mutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vakabviswa pachigaro nechisimba kana kuti yatinoti pachirungu through a coup d'etat. Matambudziko anoita kuti kubvisa mutungamiri wenyika nechisimba chekushandisa pfuti ndechekuti vanopinda vacho vachitonga havachadi kuti vaite zvinotarisirwa neruzhinji rwejekerero rwekuti vanhu vane kodzero yekuisa vanhu ruzhinji rwenyika iyoyo vachiisa mutungamiri wenyika kana kumubvisa nedzatinoti sarudzo dzisina tsveti.
Dzidziso ingawanikwe neZimbabwe pane zviri kuitika muSudan ndeipi?
Dzidziso iripo ndeyekuti endi ndozvatinotoona zvakare munyika yeZimbabwe kuti ivo vakashandisa chisimba havasi kutoda kuti zvinhu zvemunyika yeZimbabwe zvifambe zvakanaka. Zvatinoona kuti vari kushandisa chisimba pakutora ndarama, pakutora madiamonds nezvimwe zvicherwa. Dambudziko rakuitika nderekuti vashomanene vari kudya nemhuri dzavo vachidya matumba achiputika. Ruzhinji rweZimbabwe iyo iya yainzi gutsa ruzhinji hakuchina, yagutsa vashoma.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaItai Zimunya vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Mchanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakatsununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana nevapfumbamwe kana kuti 109 vafa mushure mekunge kwaita mafashamo emvura uye kuondomoka kwematombo nemadhaka kuRwanda. Vanobatsira vanhu vanenge vawirwa nenjodzi vanoti vachiri kuendera mberi vachitsvaga vamwe vanhu vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Imwe nyika yatarisanawo nedambudziko iri iUganda. Mvura inonzi iri kunaya zvakanyanya munyika mbiri idzi. Mu Muchikamu chedu chatino tarisa zvirikuitika, zvirikuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Shundo rino tine hurukuro na vatichaona Mike Nyakujara avo vari muguta reJohannesburg muSouth Africa. Vari kugadzira pendi yerudzi rweGamazin yavari kutengesera makare muSouth Africa. Vanya kujara avo vakaberekerwa kwaChiota vakapinda muSouth Africa muna 2015 vari muchikairi wemagonyet vakazosiya basa iri muna 2020 mushure mekunge zvizvarwa zvenyika iyi zvatanga kunetsa vachikairi vanobva kunze kwenyika vachizvipisira motokari dzavo. Muna 2020 vakazotanga zvekugadzira pendi vachizoumba kambani yavo inonzi Best Gamazin Suppliers iri muBoksburg. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Basa riri pendi riri kufamba zvakanaka chose ende uye vanhu vakawanda vari kuritambira zvakanyanya kunyanya munharaunda yaTigiri ino yeSouth Africa vari kuzama kuitambira zvakanaka. Pendi yachibhozi chinhu chavanoti chakavakoshera ivo vagari vemuno muSouth Africa.
Zvekugadzira pendi zvinhu zvamaiita muchiri kuZimbabwe here? Pfungwa iyi yakauya sei kwamuri?
Ya, ndikati pfungwa iyoyo kugadzira pendi yakauyawo kwandiri turu ndaonawo mumwe munhu aizviitawo ndokubva ndazvifarira, ndokubva ndazvidzidza, ndokubva ndanoti aiwa izvi zvakanaka zvino kuna kutipo ramangwana rakanaka.
Tinonzwa imi muri kuti muri kugadzira pendi inonzi Gamazin. Musiyano uripo nependi dzagara dziripo ndeupi vanyakujara?
Mutsoko ndingaone kuti vakasiyana pamusoro pependi yakudhara, normal pendi nependi yeGamazin or grammar coat yemukati. Ndewekuti Gamazin inolasta zvakanyanya kwemakore anokwana kuita gumi nemashanu or makumi maviri isina kuchinja kara kuna kuafektwa nezuva like zvinoita mamwe mapendi agara ari kwaye anoafektwa nezuva wozoona akufunuka.
Tinoona kuti muri kugadzira pendi muri kwakare kuSouth Africa. Muri kuitengesera ikoko here kana kuti munozotakura muchitengesera kuZimbabwe?
So far pendi tiri kuitengesera muno muSouth Africa pachinegadzira muBoksburg, muJohannesburg, tichitengesa kunzvimbo dzakasiyana-siyana like Cape Town, Durban, PE, East London, Polokwane, Zanini, nzvimbo dzakasiyana. Ende tino hurongwa hwekuti tiitengesere kuZimbabwe through vanhu vekuZimbabwe vave neruzivo nayo, but so far vazhinji havasati vane neruzivo rwakanyanya pamusoro pependi Gamazin.
Tichitarisa matambirirwo ari kuitwa pendi yenyu, munoona remangwana rakamira sei?
Ndiri kuona rakajeka zvikurusa ramangwana redu panyaya yekugadzira pendi Gamazin, because vazhinji vari kufarira pendi iyi especially vagari vemuSouth Africa. Saka tiri kuona kuti vari kuifarira zvakanyanyisa, so tine chishuwo chekuti tiendeswe kunyika dzakasiyana-siyana like so far Botswana neSwaziland vanenge vakuiziva zvakanyanya pendi iyoyi. Saka tiri kuona kuti ramangwana redu rakajeka pamusoro pependi yeGamazin and grammar coat.
Mune hurongwa here hwekuti munge muchitengesawo pendi yenyu kana kugadzira pendi iyoyi muri kuZimbabwe?
Tine hurongwa hwakanyanyisa chokwadi hwekuti tizoitengesera kuZimbabwe. Takwanisa kupa ruzivo kuvanhu vemuZimbabwe kuti vaizive uye kuti inofamba sei.
Todzoka kwamuri imi vanyakujara, makaberekerwa kupi uye makadzidza nekukurira kupi?
Vanyakujara vamuri kunzwa kutaura kudani zvevakaberekerwa kumarondera kunonzi kwaChihota. Mudunhu ranenguo ndo kwandakaberekerwa ndikadzidza pachikoro chinonzi Chakadini Secondary School kusvika pafom 4 ndo pandakaperera ipapo.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Shoko randinosiyira kuvana veZimbabwe kune avo vachiri kuvaka dzimba dzavo vada kupenda nemhando yependi yedu yeGamazin or grammar coat. Iyi pendi inolasta kwemakore akati wandei dhani mamwe mapenzi atinoshandisa. Saka ndinokurudzirai vana veZimbabwe kuti pamberi nekushandisa Gamazin, ngatishandisei Gamazin negrammar coat pakupinda dzimba dzedu.
Vanoda kukubatai vanokubatai sei?
Vanoda kuti bati vanokwanisa kuti vhakachira patinoshandira pafactory yedu pana corner Carson Road and 14th Avenue, Boksburg. Vanokwanisa kuti bata zvakare pambozhanhare yangu inoti 0027635673400. Oro kunishanyira muFacebook yangu pane zita rinonzi Teach Mike Nyakujara. Oro kuuya zvakare papeji rangu rinonzi Gamazinix Teach Mike Nyakujara Gamazin and Glamour Coat Suppliers.
Avo vanga vari vatichaona Mike Nyakujara vachitaura vari parunare muJohannesburg na Jonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum nasi tichange tichizeya nyaya yezuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day uye kuwanikwa kwava job scholar vaine mhosva. Vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyai muna mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika disen